Mandaka naka murie Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le Studio 7 ebetshela indaba ezimqodo Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Sino sakazwe nero nasi uri mwechitatu chivabvu 27 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi mukaona vanhu 7 vachinzi vabatwa panzvimbo imwe chete, zvinoratidza kuti ivo 7 vabatwa tichatarisa macontacts avo, zvokureva kuti tiri kutarisira kuti manhamba edu achatanga kukwira.
Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pamakumi matanhatu nevatatu mushure mekunge vanhu vanomwe vakabva kuSouth Africa vawanikwa vaine chirwere ichi kuBait Bridge.
First ne mapurisa atisisina, because it seems ukange uri a victim, you become the accused. Saka ivo vanomhanyisa yavo yekuti you are accused, then they ignore the whole thing chekuti uri kurwara, uri kurwadziwa, you have been attacked. It's like a bad thing that happened to you. Like I said, because of the institution that now that we get protection from the police.
Madzimai matatu MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa ayo akasungwa zviri pamutemo nezuro amiswa nhasi mudare rechimbi-chimbi ragadzwa nehurumende muchipatara cheParktown icho vari kurapirwa. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa nemari yakawanda nepamusana pekubirwa kwavari kuitwa zvirimwa apo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi matanhatu nevatatu 63 mushure mekunge vanhu vanomwe vakabva kuSouth Africa vari kumbochengetwa kuBait Bridge vawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvave kureva kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi kumateberland south kusvika pari zvino vave gumi. Asi Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vanova makumi maviri nevana vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vavhenekwa utachiona uhu kusvika pari zvino vasvika zviuru makumi matatu nezvisere nemazana matatu ane makumi mashanu nevaviri kana kuti 38,352. Vanhu vapora kusvika pari zvino vachiri makumi maviri nevashanu, vari kurwara vari makumi matatu nevana uye vafa vachiri vana. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakurudzirawo vanhu kuti vasachengete hama kana shamwari dzinenge dzatiza munzvimbo dziri kuchengeterwa vanhu vanenge vabva kune dzimwe nyika kana kuchengetawo avo vanenge vapoya pamabhodha vachiti izvi zvine njodzi huru. Vati vanhu vakadai vanofanira kumhanyarirwa kumapurisa. Muguzeya nezvenyaya yekukwira kwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus uhu, tabata chiremba Dr. Brighton Chireka, chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda kuBritain.
Tukuona kuti namba dzevanhu vari kubatwa chirwere checoronavirus 2019 vakutanga kuti one day. Chiri kunyanya wanza mukatarisa vanhu vari kudzoka kubva kune dzimwe nyika vachiuya kudzokera kuZimbabwe. Tinozvitambira kuti vanhu vanofanira kudzokera kunyika yavo, ende nyika yavo inofanira kuvatambira. Asi tava nedambudziko rekuti ava vari kudzoka vava kudzoka necoronavirus. Saka zvatiri kuona fanike sezvovara nhasi panzi paya ne 7 makesa aonekwa.
Izvi zvinotiratidza chii semaonero enyu Dr. Chireka?
Zvinoratidza kuti vari kubva kunzoko vari kukwedza kuti vari kuzadzana mucenta umu kana kuti vari kubva nacho kwavari kubva ikoko. Zvinhu zviri kutinetsei. asi mukaona vanhu 7 vachinzi vabatwa panzvimbo imwe chete zvinoratidza kuti ivo 7 vabatwa tichatarisa macontacts avo zvokureva kuti tiri kutarisira kuti manhamba edu avo achatanga kukwira asi chinongo chatinofanira kutenda ndechekuti vanhu ava vari munzvimbo imwe chete saka tiri kukurudzira vanhu kuti vagare vari munzvimbo idzodzi dzavari kunzi vagare nehurumende
Pane dambudziko ripi chaizvo apa vakasateerera kurudziro yehurumende iyi
vakatanga kubva buda imomo vasina kuitwa tested vasina kukliwa zvakanaka zvinoreva kuti tinowanda macases akuenda mumaruwa medu obva atanga kufararira zviri nani kuti tikwanise kuvadzivirira ari panzvimbo idzodzo toda kuti titarisewo futi munzvimbo dzatiri kuchengetera vanhu idzi maquarantine areas aya kuti zvinhu zvakamira sei ikoko nokuti hatidi kuti nzvimbo idzodzo dzive nzvimbo dzinonge dzakukonzera vanhu kuti vabate utachiona saka tinofanira kuti titarise kuti vanhu vari kugara sei vari kuitawo here kuteerera mutemo zvokupa nemvura here so havasi kuungana pamwe chete here saka totarisa kuti chii chingaitwe kuti chirwere chisapararire nokuti chikapararira chinopedzisira chaaffecta munhu wese ari muquarantine area
Chiremba Dr. Brighton Chireka vachitaura vari parunare kuBritain. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru zana negumi nevapfumbamwe kana kuti 119,000 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica uye vashaya vadarika zviuru zvitatu nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 3,592 vapora vadarika zviuru makumi mana nemasere kana kuti 48,000 Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose wadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu kana kuti 5.5 million. Jones University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million. Vanhu vafa muAmerica vave kuda kusvika pazviuru zana kana kuti 100,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 351,000 asi vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million. Mashoko atichangotambira anoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wakwira kusvapazana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 132. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi manomwe nevatanhatu izvo zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi manomwe nevatanhatu muHarare, Beitbridge neMasvingo. Vazhinji vevanhu ava vari kubva kunyika dzekunze dzakapoteredza Zimbabwe asi mumwe chete ari wemuZimbabwe. Madzimai matatu MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa ayo akasungwa zviri pamutemo nezuro amiswa nhasi mudare rechimbi chimbi ragadzwa nehurumende muchipatara cheParktown icho vari kurapirwa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Madzimai matatu anoti muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vamiswa pamberi pemutongi wedare amai Barbara Mateko vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisina mvumo panguva iyo nyika iri munational lockdown. Vachuchusi vehurumende vaudza amai Mateko kuti vatatu ava vanofanirwa kuomeserwa sezvo vakatyora mutemo nekudaro vanofanirwa kuzviisa kumapurisa katatu pasvondo uye kuti munhu mumwe chete abvisiswe mari yechibatiso inoita zviuru zviviri zvemadhora emaRTGS pamunhu. Mutongi wedare amai Mateko vati vachazeya zvasvitswa mudare nematiwi ose vozopa mutongo wavo mangwana. Sangano remagweta ari kumirira vasungwa ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti dare richapa mutongo waro mangwana wekuti vatata vavo bhadhariswa mari semari yechibatiso. Zvichakadaro, hama dzevasungwa vatatu ava dzinoti dziri kurwadzikana zvikuru nekusungwa kwakaitwa vatatu ava nezuro pasati pasungwa vanhu vakavatocha. Amai Kudzai Chiwanza, vanova amai vamuzvare Mamombe, vaudza Studio 7 kuti zvinovatambudza zvakanyanya kuti mapurisa aya anofanirwa kuchengetedza vanhu ari kuenderera mberi nekushungurudza mwana wavo pachinzvimbo chekuti atsvake nhubu dzakapamba vatatu ava.
First name apurisa hatisisina because it seems ukange uri a victim you become the accused. Saka ivo vano manyisa yavo yekuti you are accused, then they ignore the whole thing chekuti uri kurwara, uri kurwadziwa, you've been abducted, everything is like a bad thing that happened to you. Saka it's said kuti that's the institution yatinayo tichifunga kuti we get protection from mapurisa.
Amai Chiwanza vatiwo kubvira nezuro pakaziviswa nemapurisa kuti vatata ava vava muusungwa pachipatara pavari kurapwa pava kuchengetedzwa zvakanyanya, izvo zvoita kuti vapiwe mitemo pakuona madzimai matatu aya.
Vezinezuro, I think inozvimanese vangava kuti we no longer allow kuti mupinde anytime mugare like before. Zvavakatanga vachiita first day kutirambidza kuvaona even to talk to them ndozvava kuda kuuya kati vava kutiita kutuma restrictions itwozvo. Iye zvinezvi vapane ruchengetedzo rwakanyanya kudarika zvakaitika nokuti vava under custody.
Baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri vatiwo mhuri yavo iri kutambudzika nekurwadziwa zvakanyanya kuti mapurisa akakoshesa kusunga vatatu ava vachiri kurwara vachisiya kutsvaga vakavapamba pamwe nekuvashungurudza. VaChimbiri vatiwo mwana wavo ari kuchengetedzwa nemapurisa nepfuti.
Ivana ndo vane mhosva nokuti vatovapavasainisa mapepa ekuti ivo vari kuratidzwa kunzi imi makapara mhosva kumakaita zvasingatenderwe makademonstrata. Nyaya yose yekutaura nezvekuti vana vakabhinywa, vana vakarohwa, vakagubiwa vachiitwa nevakavakwadzisa, mapurisa akavapa magandanga emusango anoponda vana, anoponda vanhu, vasiya nyaya yose iyoyo.
Mumwe kanzuru weMDC muHarare vaDanford Ngadziore vanowasahwira wovatatu ava vatiwo yanga iri tarisiro yavo yekuti mapurisa atanga atsvaga kuti vatatu ava vakakuvadzwa nani vasati vavasunga.
Titore mutarisiro yekuti mapurisa vatiudza kuti ndiani akavarova, ndiani akavakuvadza, ndiani akavakidnapa. Tichimirira izvozvo taunzwa kuti ivo vatosungwa. Zvinoratidza kuti ZANU-PF nehurumende hainei nekodzero dzevanhu.
Vangadziore vati zvinoshamisa kuti vatatu ava vachiri varwere vava kutomiswa pamberi pematare edzimhosva. Mutevedzeri womutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vati zviri kuitika zvinovhundutsa nekuti vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya kudai ndivo zvakare vava kusungwa nemapurisa.
Voenda vonorepwa, uyamuwa mazamu, wodyiswa tsvina, wonwiswa weti. Asi vatinoona ndechekuti panzi pekuti vakavashungurudza ndo vasungwe, tinoona ivo vakare vakavhiringidzwa nokubatwa chibharo ndo vari kutosungwa. In other words, tiri kuona maaresti nevictimization yemavictims kwete emaperpetrators. Saka izvi zvinovhundutsa.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, sangano riri kubatsira nemagweta ari kumirira vatatu ava vakumbirai mafunda, vati vari kushamiswa nemaitiro ehurumende iyo yamhanyira kusunga madzimai matatu aya, iyo hurumende isati yasunga vanhu vakatocha nhengo dzeMDC idzi.
Tangoshushikanawo zvikuru kuti Inyaye yotopiwa mhosva yakadai tichifunga kuti kodzero dzavo dzakachorwa ndozvo chinhu chikuru sikuru cheprotection yekodzero dzavo yekutsvaga kuti ndiani akavabata nechisimba ku akambonyikidza kodzero dzavo akavaisa munhu apo akara kugara navo asingazikati vari kupi kuzosvika pakuzowanikwa. Saka tiri kushushikana zvikuru kuti taifunga kuti mapurisa achakoshesa kubata kuti mbari zvino vatotiudza kuti vanhu vano vakakanganisira vanhu vanyika yoziva wopiwa mitongo kana kuprosecutwa zvakakodzera. But tangoona kuti mapurisa tatoona kutomhanya tivachiri muchipatara mune mhosva yakati. Zvino zviri kutishamisawo zvikuru pari zvino.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi remapurisa kuti vave papi nekuferefeta nyaya yekupambwa kunonzi kwakaitwa vatatu ava, sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mumusangano wavaita nevatori venhau nhasi, bato reZANU-PF razivisawo kuti kunyange hazvo riri kushora zvakanyanya kupambwa kwevanhu nekushungurudzwa, riri kukachamadzwa nemaitiro akaitika nyaya yekupambwa kwemadzimai aya. Vachitaura pamusangano uyu, munyori wezvemari muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vatiwo kupambwa kwevatatu ava kunogona kunge kwakaitwa neMDC ichida kusvibisa hurumende yeZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa nemari yakawanda nepamusana pekubirwa kwavari kuitwa zvirimwa zvavo munguva ino yekuvharwa kwenyika. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Varimi ava vanoti vari kubirwa zvirimwa zvavo zviri muminda nepamusana pekuti minda yavo iri chinhambwe kubva pavanogara uye vasingabvumirwe kubva padzimba dzavo nemutemo wenational lockdown. Mumwe wevarimi ava vaGod Knows Chari vanoti varasikirwa netani imwe chete yechibage mushure mekubiwa. Dai vasina kubirwa vaikwanisa kuwana madhora anodarika zviuru gumi. Vanga vakatarisira kushandisa mari iyi kucheresa chibhorani pamunda wavo sezvo mvura ichinetsa kumakonde, asi izvi hazvichaitika sezvo vakabirwa chibage chavo.
Chibage takangoafekta kuti vanhu patani tiri palockdown mbavha dzaitora advantage, hapana munhu aifamba, dzaiuya dzichitora chibage dzichingobiwa.
Mumwe murimi amai Venenzia Matuke vanotiwo vakabirwa chibage chingangosvika masaga makumi maviri aya aikwanisa kuvawanisa mari inosvika zviuru gumi zvavanoti zvaigona kuti vatenge mbeu yegore rinouya, kwete kugara vachimirira mbeu inobva kuhurumende iyo inogara yakanonoka.
Kuna ndakavharirwa kumuka kuti kunze chibage chapera, ndisikuziva kuti ndinoona kwakamira sei.
Asi mutauriri wemapurisa mudunhu rematonaland west vaIan Kowera vati havasati vaudzwa nezvekubiwa kwezvirimwa mudunhu iri. Varimi vefodya vanotiwo chirwere checovid-19 chiri kuvakanganisa kutengesa fodya yavo sezvo vasiri kubvumidzwa kupinda mumidhuri yekutengesa vakawanda nekuda kwekuderedza kupararira kwechirwere checovid-19. Mumwe murimi wefodya vaDaniel Chidhakwa vanoti fodya inoda kutengeswa murimi aripo, kwete zviri kuitika zvekuti fodya yavo inotengeswa ivo vari panze vachinzi vasaungane.
Mbeu yakata sefodya ina inoda kutengeswa neumwene wayo kumaflows uko uchiona kutengwa kwefodya yako. Yatengwa mari yakati mari yakati, asi iwo muridzi chaunonga waona chi hapana mari yachona inongonzi yapinda mubhengi.
Vachidhakwa vanoti vanotenga fodya vanofanirwa kuenda mumamisha yevarimi vachinotenga fodya, kwete ikoko.
Kudai fanika zvakaita sembeu idzika pakutengwa kwadzo kudai. Aneda kudai zvavo vangabvumira mabhaya kuti anida kutenga uye totengesana tripaground sezvo ionisira zvakechi mari yangu bhondi yani anida kuda kutengerwa mhuri chikafu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neZimbabwe Farmers Union vaPrince Kuipa vati varimi vakarasikirwa nezvirimwa zvavo nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kubirwa, kuora pamwe nekushaya kwekutengesera sezvo kwavanotengesera kwainge kwakavharwa. Vakuipa vati hazviyamure kuti varimi vanzi munogona kutengesa zvirimwa zvenyu asi iwo makambani akavhara.
So kana vakavharwa yavasana kushanda for the that period yanga wakabara ava kwansi kuti cooperate even in this period yavafura tavura muno muzimbabwe yandiki but then they have most of the monopolies azvina hatiri konzeme zvese muno zvimwe zvino exportwa kana zvaexportwa zvinoenda kunotemba nani kunyika ikoko kwakavharwa mafectory avo.
Varimi vakambomiswa kuita mabasa avo pakatanga kuvharwa nyika, asi vakazobvumirwa mushure mekunge vaonesa vakuru mubazi rezvekurima kuti mabasa avo akakosha zvekuti hafanirwe kumiswa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisa ematsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelstat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata. Imwe nyanzvi munyadzi zveutano inoti kuvhurwa kwemamwe matunhu muAmerica pamwe nedzimwe nyika pasi rose kunoreva kuti matunhu aya akangaona kuti akwanisa kuderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus. Dr. Simbiso Ranga, avo vari mudunhu reNorth Carolina muAmerica, vanoti zvakakosha zvikuru kuti matunhu ave kubvumidza zvakare vanhu kuti vafambe-fambe pamwe nekuenda kumabasa, akaisa matanho anoita kuti kutapuriranwa kweutachiona unokonzera COVID-19 kusaitika, sezvo vanhu vachange vachisangana muzvitima mumabhazi kumabasa pamwe nenzvimbo dzekutandarira idzo dzave kubvumidzwa kuungana mumatunhu akawanda. Matunhu akawanda muAmerica ave kubvumidza vanhu kuenda kumabasa uye kuungana, asi achikurudzira kuti vanhu vasanyanyoende pedyo nepedyo. Dunhu reWashington DC nemamwe matunhu maduku Maryland ndiwo asati avhurwa pari zvino. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Dr. Ranga kuti tinzwe maonero avo.
Zvandingataura pamusana ndokuti mamwe matunhu emuno muAmerica ari kuvhura ndezvekuti hatingarambe takavhara nyika kusvikira tava nemavhakisini ari kudai kutaurwaya. Zvazvinoreva ndezvekuti tinofanira kuvhura kana taona kuti chirwere chadzikira. Sekunew York tinoziva kuti manumbers akatanga akakwira zvisingambobviri and ndiyo yatingatoshandisa semucherechedzo kuti tinokwanisa kumanaja chirwere ichisei even though tisatava nemavhakisini. Saka kuvhurwa kune pakawanda, because kune dzimwe nzvimbo like vana Georgia ava vokuti chirwere chinenge chichiri kukwira nekunzvimbo dzakaita sana Alabama kwokuti manumbers achiri kukwira, kana kuna naBrazil kwokuti tinoona kuti manumbers eCOVID-19 achiri kukwira.
Saka izvi zvinogonekwa sei Dr. Ranga, zvamuri kutaura izvi, zvamuri kureva izvi?
Dunhu rimwe nerimwe kana nyika imwe neimwe inenge ichifanira kutarisa kuti vakwanisa here kukondrola chirwere kuti manumbers avepo kuti tinokwanisa kuramba tichienda kumabasa tisingaparadzire chirwere. The ideal situation ndeyekuti tidzikise nhamba dzevanhu vari kubatwa nechirwere kusvika tasvika pokuti taakukwanisa kuti vashoma vaya vane chirwere tochivarapa muzvipatara nokumeka sure kuti vaita iyo isolation nequarantine yatinotaura iyi, asi vamwe vanhu vese vachienda kumabasa. And vanhu vari kuenda kumabasa hatingoendi as if zvinhu zvadzoka to normal.
Zvii zvinofanirwa kuitwa neveruzhinji vakudzokera kumabasa nekudzokera munzvimbo dzinounganwa kudai kuti vange vachirwisawo denda iri nedivi ravo?
Chatinenge takufanira kuita ndicho kuti patiri kuenda kubasa paya kana kuzvikoro kana kumachechi tinenge tichifanira kutevedzera maguidelines akapiwa aya ekuti tisaparadzira chirwere. Saka maguidelines ari kutaurwa aya zvinhu zvakaita semaface masks, anokwanisa kuti tisatapurirana chirwere nyore kuita social distancing kuya kwekuti people should be at least 6 feet apart kana kuri kuchechi kana kuchikoro kana kumabasa kana pamaparties here panosangana vanhu. Koitazve nyaya yokuti basic hygiene iya yatagara chitaura pokutanga kugeza maoko nokumeka sure kuti munhu kana uchihotsira hauhotsiri muruoko uyezve kukwazisana nemaoko kana kuita mahugs aya atinotaura zvinhu zvokuti panguva dzineidzi hazvikurudzirwe nokuti hauzivi kuti ane utachiona ndiani asina ndiani. Saka chandiri kutaura apa ndechekuti matunhu ese ese nenyika dzese dzinofanira kutarisa kuti nhamba dziri kuenda kupi. Kana dzaona kuti nhamba dziri kuderera zvinotochiti ngatichivhura, asi kana tavhura handizvo kungoti ngatingovhura, life is back to normal. It's gonna be a new normal for everyone over the world. Saka ndo zvandingataura.
Avo vanga vari zvarwa cheZimbabwe Dr. Simbiso Ranga vari parunare kuNorth Carolina naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Terere Studio 7 pagrupa. Aiwa stiri pasi kufunganya ndokunyanya. Nezuro ndaienda kubasa ndikasvika pa National Sports ndiri muchilori changa ndiri sezvo transport iri kunetsa. Ndasvika pa National Sports ipapo pakanga pane mapurisa nemasoja angu akamira padivi peroad. Mapurisa ndoangu akamira pakati peroad ndobva vachimisa chilori changa takakwira ichocho. Ndobva vati tiri kuda tsamba. Draivha wechilori ichochocho ndobva aburitsa tsamba. Zvikanzwiko vamwe vana vari kumashure zvikanzizvo neamhenuwo vanhu vari kuenda mutaunu kuendawo mutaunu kumabasa kwavo. Ndobva tanzidzikai patadzika pa mupurisa uya mukadzi yatiti endai pana shefu vachinongedzera musoja. Ndobva taenda pane musoja uya zvikanzi kuti tikanzi tanzi tuye pamuri panapa. Zvikanzi muri kuenda kupi? Tikati kuenda kubasa. Mwana umwe ndobva akutaura kubasa kwake kwaanosenza netsamba yake yainayo kubasa kwake. Kwakuchinzi garai pasi. Ndobva tagara pasi. Takagara pasi ipapo pana 8, 9, 10, 11 kusvika tuke ofu. Apo foni dzokubasa dziri kufonwa uda kuti udairi foni zvonisadairi foni yako dzima. Saka munditaurira kuti tinorarama sei. Tikati kupana pamuri kutigarisirei nga matsamba ekubasa tinawo wani. Zvikanzi muda kuenda mutaunu unoita demo kuzvisiva.
Murise mhuri yeZimbabwe, murise vateereri veStudio 7. Aiwa tiri kuchema tose, hama dziri kutisiya. Tiri kuchema tose, tinorwadza chirwere checoronavirus, chirwere chatekeshera nyika yose. Tichirwadziwa futi nezviri kuitwa nehurumende yekuZimbabwe izvo zvetiri kunzwa kuti iri kupfanya dzimba dzevanhu pasina chitenderano chakanasa kukwana nevanhu kuti chii chevanozovaendesepi. Vari kufunga kuti vagarepi, hazvina kunaka zvinhu zvakaita seizvozvo, haiusi utonge chaihwo chaihwo.
Inii ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Takatarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Mashoko atichangotambira anoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wakwira kusvika pazana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 130. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi manomwe nevatanhatu. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi manomwe nevatanhatu muHarare, Beitbridge neMasvingo. Vazhinji vevanhu ava vari kubva kunyika dzekunze dzakapoteredza Zimbabwe, asi mumwe chete ari wemuZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. ivaine suzvakare mangwana mangwana ani. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 27 Nkwenkwezi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, unobhala ogatsha lwezempila kahle uMnumzana Nick Mangwana ubike ekhasini lakhe lenkundleni ye Twitter ukuba inani lasebetholakele belegciwane le COVID-19 seligonge ngokuphethwe kabili kulela izulu laya kwabedlula ikhulu 132. Kuthi asebe legciwane leli emhlabeni jikelele sebe yizigidi ezedlula ezinhlanu 5,618,829. Yizibhedlela ezintathu zakoBulawayo ezibalisa iUnited Bulawayo Hospital, Bilo Central leThornbrugh zithole isipho sempahla yokusebenzisa ukuvikela ukuthelelwa igciwane leCOVID-19.
Sebevukela phezu kwethu, sebedura okungelangqondo, bayasidlela futhi iy'mali zethu azifiki zenele ebazalini bethu. Umuntu ukunikeza i-account number ukuba ufake leyo mali izofika ekhaya iyenele nesikhathi leso ofisa ngakhona, kodwa akwenzeki.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abathumela imali loba ukudla kuzihlobo zabo ezisekhaya bathi i-lockdown isisenza babanjwe inkunzi libalele, yilabo abathumela ngabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Unobhala wogatsha lwezempilakahle uMnumzana Nick Mangwana ubike ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ukuba inani lasebetholakale belegciwane leCOVID-19 seliqonge ngokuphethwe kabili kulela izulu laya kwabedlula ikhulu 132. Leli nani likwezwe ngabahlolwe eBrightbridge, Mashingo, leHarare abangamashumi edlula isikhombisa laba 76 abatholakale beleCOVID-19 namhlanje, bonke ngabavele emazweni angomakhelwane anjengeSouth Africa leBotswana ngaphandle koyedwa owaseHarare. Abekolitshini leJohn Hopkins University lakwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebetholakele belegciwane lecoronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,618,829. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu lengxenye 351,146. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,456,447. Emazweni awezwekazi leAfrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 119,391, labulala inkulungwane ezedlula ezintathu lengxenye 3,589, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 48,618. Izibhedlela ezintathu zakoBulawayo ezibalisa iUnited Bulawayo, Bilo Central leThornbrugh zithole isipho sempahla yokusebenzisa ukuvikela ukuthelelwa igciwane leCOVID-19. lesi sipho sivele kwabebhanga leFBC, Asakhane, Zaphu, Econet, leYouth Alliance besekela imizamo kahulumende ekumelaneni lokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 edolobheni leli. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umkhuhlane weCOVID-19 uqhubekela phambili udida uZulu ingqondo, kodwa amankampani ahlukeneyo uZulu lamabandla ezombuso baqhubekela phambili bengahlehli ekuncediseni uhulumende ukulwisana lomkhuhlane lo. Unkosazana Sithandazile Dube obemele inhlanganiso yeAsakhane uchasisa ngesipho sabo esiphiwe isibhedlela sempilo Central Hospital asinikeze umphathi Ntambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube.
AsaKhane yimuli yamaZimbabweans that are all over the world abancedisa kakhulu ukuphathisa ilizwe lethu eleZimbabwe. Namhlanje ngilapha ke empilo ngilabanye bami ngilomdlala lomlungisi silethe idonation ikakhulu le isikhangelele ubhubhane lolo lukhona leCOVID-19. Silapha empilo hospital silethe idonation yama sanitizer, silama face mask, ama thermometer, lokunye nje okuchiyene lapha ekusobulethile namhlanje sikhangela ukuthi hayi sincedane njengomphakathi waseZimbabwe. Sithanda ukulibonga bonke bakithi abasidoneteleyo ukuthi lezi zinto zifike lapha. Sithi thank you very much.
Umnumzana Wilson Ofu obemele iFBC uthi baphe isipho sama test kits.
Sasidonete ama test kits awe COVID ang 480 AUBH and 520 mpilo. Then overally over the nations donated over 10,000 test kits, 5,000 to the office of the president and cabinet, 3,000 eago PSMI, 1,000 AUBH and 1,000 Harare Hospital.
Unkosikazi Judith Ncube, umphathi Ntambo wedolobho lakoBulawayo, ubonga abelule izandla besipha lesi sipho.
Ngithanda ukubonga, ngiyabonga kakhulu kwabe FBC leAsakhane ngedonation abayenzileyo namhla eya esibhedlela sethu impilo leUBH. Ngithanda ukuthi ngiphe uZulu ukuthi abantu bacommitted okumangalisayo, bafisa ukubona sibili kungela muntu ongafa ebulawa ngolumkhuhlane. Baloyisa ukuthi sivikele kakhulu ulukazi lama test kits laphiweyo benzela nje ukuthi sizazi istatus sethu.
Inkampani eConnect ibandla lezaphu lenhlanganiso yeYouth Alliance baphe isibhedlela seThorn Grove uncedo lokuphathisa ukumelana lomkhuhlane weCOVID-19. Umgcini sihlalo weCouncil of Elders kubandla lezaphu umnumzana Percy Bebe uchaza isipho abaziphe isibhedlela seThorn Grove Hospital.
Sidonete i-12 by 5 liters i-liquid hand wash soap. Saza doneta i-50 by 1 kg laundry bath soap. Saza doneta i-50 by 5 liter washing liquid soap again. Saza doneta i-34 by 5 liter multi-purpose liquid disinfectant. Lokhu sizama ukuthi kuyenceda abantu abaseThorn Grove. Sisenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki. Esilethemba ukubana kuzabancedisa empilweni kulabo abade behlola ngulo umumo onzima kangaka.
Osakhulayo uPride Mujoli obona ukuqhutshwa kwenhlelo kuYouth Alliance uchaza ngesipho sabo kukhansili.
Isebenza nama communities ayi-3 iPhumula, Inketha, Hyde Park. Namhlanje senze idonation lapha siyenza ePhumula si reduce ama chances of spreading coronavirus. Sizamile ukuthi that njengama youth si contribute something, sibe active, sibonakala ukuthi hayi silathi sikubona kuqhakathekile ukuthi abantu bethathe ama measures a correct ukuthi be reduce I pandemic le coronavirus. Donate ama tank ayi-2, ama 2000 liters ayi-2 ama tank. So I donate ePhumula South la side park.
Unkosikazi Ashley Kutiwa wenkampani eConnect uchasisa ngesabo isipho.
esikade sikulandela phaya ukuthi sinikeze iumeya lesithi ofulawayo ama donations esiwanikwe ngabantu beZimbabwe. Imali le ibingena kuiconnect isisebenzisa iEcoCash lama Steward Bank accounts. So ngabantu beZimbabwe abalapha eZimbabwe labaphandle kwelizwe ade benika imali yabo. Sikwanisa ukuhlanganisa together about 730,000 from abantu abangu 8,000. Sasesithatha lokho sasesithenga iprotective clothing eyabantu bethu abasebenza ezibhedlela. Yiyo ade sibuyile kuzoyinikeza namuhla ukwenzela ukuthi la abantu bethu labo baphathiseke.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda ubonye izipho abazithole kunhlanganiso lezi.
Siyabonga ke esikuphiweyo lamhlanje okuvela enhlanganweni ezintathu, enhlanganiso ezintathu. Oqala izaphu isiphe amasepa okugeza, amamops lamabhakede awokina kunye lamasanitizer. Lokho siyakubonga ngoba kutsho ukuthi sokuzaba lokuhlanzeka ezindaweni zethu zokusebenzela. Okwesibili sathola iYouth Alliance for Safe Cities. Basiphe amatanka amabili azakwenza ukuthi ama-youth centers ethu abe lamanzi ngoba siyazi ukuthi kade silohlupho lwamanzi. Okwesithathu impahla zokugqoka zokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID esiziphiwe i-Econet, i-High Life Foundation, le-Cassava Smart Tech. Zimpahla ezisetshenziswa ziphindwe ingathi reusable, ukutsho ukuthi okuningi kwakhona kuyasetshenziswa uphinde ukugezise ukusebenzise futhi lama-mask lama-gloves. Lokho ke siyakubonga ngoba kutsho ukuthi izisebenzi zethu seziyasebenza zikhululekile zisazi ukuthi ziphephile.
Ilizwe liqhubekela phambili libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19. Lithe lisiyatshona ilanga layizolo bese kulabantu abangamashumi ayisithupha lantathu abatholakale belalo umkhuhlane. Ubulawayo ulabantu abalichumi lambili abafunyanwe bele COVID-19. Sekwabhubha oyedwa kwasila abayisifica munwe munye, sekusele ababili abalalo umkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwamanje wathi ngike ngidedele uGibbs Dube esethulela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu abaningi kwele South Africa abagula umkhuhlane wengqondo abasebethwele nzima ngenxa yokuthi bavalelwe ezindlini. Ilizwe leli lizama ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abakhulume lomsakazo we-Voice of America bathi uhulumende usekhangelane kakhulu lokulwisana le-COVID-19 wakhohlwa ngabalomkhuhlane wengqondo. Abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu 32,000 sebetholakale belomkhuhlane lo kwele South Africa. Umongameli Donald Trump uthi ulakho ukwethula imithetho eqinileyo kumbe avimbe ubulembu bokuxhumana obe-social media ngenxa yokuthi ubone ngani buzama ukuvala ukwethulwa ngabanye abantu kwele Melika, ikakhulu abakubandla lama-Republicans ababizwa ngokuthi ngama-conservatives. Ukhulume lokho kulandela okwethulwe yi-Twitter ekhasini lakhe elithi @RealDonaldTrump emcebise ukuthi kumele akhulume iqiniso ngokuvota kusetshenziswa i-ballot voting. UTrump ubeveze ungathakazeli lokhu esithi kulobuqile obenziwa kakhulu nxa kuvotwa ngendlela le. Kodwa iTwitter ithe kusobala ukuthi kakhulumi iqiniso. Sokuqhamuke umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 edolobheni le-Towa Masina kwele Madagascar, loba nje ilizwe leli lisithi kulabantu abasebenzisa umuthi wesintu ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane lo. Kubikwa ukuthi ilizwe leli elilabantu abedlula ikhulu 122 abalomkhuhlane lo selihambise amasosha labodokotela kulelo dolobho kuyahlolisisa ukuthi kwenzakalani. Ibutho elokumanyana we-US Africa Command lithi ilizwe leRussia selinike abalwisana lohulumende kwele-Libya indizamtshina zokulwa impi ezihanjiswe kulelo lizwe izolo. ele-Russia lisekela uGeneral Khalifa Haftar ukukhela i-Libyan National Army elwisana lohulumende womanyano osekelwa ngumanyano wamazwe wonke womhlaba jikelele United Nations.
Live Talk lamhlanje ku Diaspora Forum siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule izihloko ngenxa yodubo lwe coronavirus asenelisi kulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela sisemakhaya. Abe Zimbabwe abathumela imali loba ukudla kuzihlobo zabo ezisekhaya bathi i-lockdown isisenza babanjwe inkunzi libalele. Kusenziwa yilabo abathumela ngabo imali lezitolo ezipha lezo zihlobo ukudla ekhaya. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abe Zimbabwe laba abasebenza kwele South Africa bathi ukuvalwa kwemingcele sokuzela ukubuzela ababamba inkunzi emini likwazi umhlaba. Njengoba sekunzima ukuthi omalayisha abafinyelela endaweni eziningi ekhaya basebenze, laba abafuna ukuthumela izihlobo zabo ukudla ekhaya sebefaka imali ngapha eSouth Africa ebhukwini lebhanga lomuntu olesitolo esigabeni sabo. Qede lapho isihlobo sesiya esitolo ukuyathatha ukudla okuvunyelwene ngofaka imali lomnisitolo. Kodwa kumnumzana Kolema Moyo osebenza kwele South Africa yena edabuka eNyabane komqanjelwa ePlumpt uthi ubuqili buqhamuka nxa isihlobo sesilanda lokho kudla esitolo.
Mase befika bethatha i-grocery sebephiwa i-grocery encane. Incane impela ithola ukugcwala i-checkers kuphela okuyinto esihluphayo isihlukumeze kakhulu thina abantu abasebenzela emazweni angaphandle.
Wesifazane weZimbabwe okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi unageli uthi intengo zokudla zikhwela nxa imali isendleleni kanti awuliphiwa futhi thuba lokuzithathela imali yakho uyethenga kwenye indawo.
Kanti shiwo kumi khona okwenzakalayo endaba zezimali. Kanti yona into yangikhona naleyo yaphela nini? Bomalayitha bebuya emakhaya ngoba kunzima. Ngoba amadoda lokhu hayi ungathatha igrocery sekunika i-cash back $28. Then the rest of imali liyana uyathenga ngayo yonke uyathatha grocery.
Kodwa ke unkosazana Ntombi Ncubo osebenza kwele South Africa edabuka eChingwe koshangwa ePlumpt uthi ubutsotsi obukhulu benziwa yilabo asebehlume igoli yonke bezibiza money sending agents ngolwemzini.
Sebevukela phezu kwethu sebedura okungelangqondo bayasidlela futhi izimali zethu azifiki zenele ebazalini bethu. Umuntu ukunikeza i-account number ukuba umfake leyo mali izofika ekhaya iyenele ngesikhathi leso ofisa ngakhona kodwa akwenzeki. Hayi sithwele nzima mahlabezulu ngalama agent.
Umnumzana Gretman Mkhwebu uthi okwenza kube segcekene ukuthi laba bantu ngogubuzela imali abayibhadalisayo ukuze uthumele imali yakho ekhaya.
Cabanga nje uthumela 100 rand umphathisa ngo 20 rand. Abanye bafuna bo 25 rand, abanye bafuna bo 35 rand. So cabanga if manga uhambisa imali efika bo 2000 rand ukuthi uyobakhokhela imali. Njalo leyo mali ithatha isikhathi futhi ukuthi itholakale ekhaya. Okumele umuntu abambe iline yokulinda leyo mali. Ngapha bala kudla. Okunye nje siyabekezela ngoba uyabe ungela choice just ukhayela ukuthi as long imali ifikile ekhaya. Okubuhlungu ke ukuthi siyalayelana ukuthi iphathisa lwana noma ungamazi as long as uthi account number okuyinkinga ngoba imali zigcina zilahleka.
Yine ngilitho okubuhlungu ukuthi lesi simo kungathi sizaqhubeka sinje kuze kuphele inhlelo ze COVID-19 zokunqatshelwa ngokuhamba kwabantu phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini ebukhundleni bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uhulumende weLebhilithane useyekethise ezinye zezinqumo zohlelo lwakhe olwe lockdown. Esithi amankampani kanye lezikolo ezemfundo yaphansi eye primary kuzamele kuvulwe mhlaka 1 Nhlangula. Iningi labantu bakulelo lizwe lokhu lilokwesaba besithi umkhuhlane lo awukapheli ngempela. Intatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Chisaspanda usethulela lolu daba.
Abantu sebevunyelwa ukutshaywa umoya bephuma ezindlini kodwa bavunyelwa ukubuthana kumbe ukuvakatshelana. Ukekethiswa kweziqondiso ze-lockdown lokhu kutsho ukubana abantu abaningi sebengabuyela emsebenzini kodwa ke iningi lesaba ukuthi lingathelelwa i-coronavirus. Unkosazana nabo inkosi Gabadela isakhamuzi sedolobheni le-Brighton uthi yena ngeke abuyele emsebenzini khathesi.
Abantu abakapheli ukufa khona kuzabuya enye i-wave bigger than the one before. Angibuyeli emsebenzini ngoba abantu baloke besifa. Baloke besifa. Uma kuyikubana bangasixotha lowo msebenzi ongcono nxotshe. Kodwa ngiphila ngizadinga omunye umsebenzi somewhere.
Nesikhathi se-lockdown iningi labantu belihlele emakhaya lingasebenzi. Lanxa lilokwesaba ukubuyela emsebenzini kodwa ke ayikho enye indlela yokuphila. Umnumzana Thamsa Nqampofu we-Bradford ngomunye wabo othi uzototobela khona.
Izinto zonke zimile manje akulanto ehlanganayo and sisemuva kukho konke. Njengamanje osokuthiwa kumele sibuyele emsebenzini. Uzizwa umuntu esesaba akwazi ukuthi ubambe kuphi uqale kuphi. Uzizwa umuntu esesaba akwazi ukuthi ubambe kuphi uqale kuphi. Uyaforced ukuthi uzizwe ukuthi uhambe emsebenzini ngoba kulobunzima esibhekene lawo ngoba sikwazi ukuthi ikhona le iwuphi njalo izaphela nini.
Omongi kabazange bame ukusebenza. Esinye isizalwane seZimbabwe esikhethe ukuzibiza ngokuthi uMandlo wedolobheni leBristol ukhuthaza ababuyela emsebenzini ukuthi bazivikele.
Silazi izembatho zokuvikela kodwa ungeke ugrante ulomkhuhlane ukuthi uhamba njani. Olabavikelekileyo uyabathatha, abangavikelekanga uyabathatha. Lezi nsuku ungantwa kupholile kodwa kuphola kwelinye ihlangothi lomhlaba. Kwenye ingxelo yomhlaba uzethwa sokuqalile. Lomkhuhlane kasukwazi bakithi kodwa kufanele sizame ukuvikela ngazo zonke indlela ezabe zifakwe ngohulumende ukuba sivikele kanjani ukuze siphile. Sokuzami ngoba uzwisa ubuhlungu.
Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele izalwane zeZimbabwe eziningi kweleBrithani. Ngemva kokulahlekelwa ngumphefumulo ngalo mkhuhlane abanye bayachiswa, abanye bayangcwatshwa khonapha kwelengilandi, kukanti abanye ke bonke bamelele ukuyabekwa ekhaya eZimbabwe. Ubaba Lazarus Ndlovu wabhubha mhlaka 1 May. Umzulu wakhe ke umnumzana Colette Mkandla uthi bamelele ukuthi ayebekwa ekhaya.
Wawa endlini bambizela iambulance, hayi kwehlula sibili kuthiwa bazama ukumresuscitate kukhanya kwehlula impela bayazama abantu benkosi kodwa hayi manje ngali i-lockdown lokhe sizama amalungiselelo ukuthi aye ekhaya. Kwakhathesi hayi kumile akulanto ehambayo sibili besikhuluma labo ba-CJ Riley labo bathi hayi ziningi izidumbu ezimelele ukuya ekhaya. Umkhuleko wethu ukuthi kuvulwe bekuyisifiso sakhe esikhulu kuba nanxa kungenzakala lokho osekwenzakele ayebekwe ekhaya ayelala labazali bakhe. Nisiyabonga ngokuthi ngozwelo lwenu lama messages.
Unkosazana Catherine Skangele Ashward usebenzela abezempilakahle lokulondolozwa kwezimuli edolobheni leLeicester uxwayisa uzulu ngecoronavirus.
Simple advice ukuthi nxa ukuthi libuye ifuna ukubuyela emsebenzini njengoba uhulumende esevula ukubana sibuyele emsebenzini, into eqhakathekile ezihlobo zami kubana lizinanzelele. Nxa kuyukuthi umsebenzi wangkhona kuyasebenzeka, licabe make sure ukuthi liyakhipha i-social distance. asihlangane nini hlobo zami kulabo FaceTime siyabonana kulokho bo FaceTime sixoxe nini sibonane kuma video calling ngoba ukuthi sibuyele futhi seqala uba yigroup umkhuhlane lo usesekhona awukapheli
sebenza inkulungwane ezingamachuma mane 40,000 asibebulwe umkhuhlane weCOVID-19 kwele Britane njalo inhlanganiso zabameli abeZimbabwe zithi sebangamachumi ayisithupha lane 64 abadabuka kwele Zimbabwe abathethwe yilo mkhuhlano njalo inani leli lilakho ukuba lisedlula lapho ngoba abanye kabazisi lezinhlanganiso ngokufelwa kwabo imele Studio 7 igama nguEzra Chisa Sibanda.
Kwezemidlalo isikhulumeli senhlanganiso ebona ngezomdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association uXolisani Gwesela uthi ukuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 uphazamise ukulungiswa kwenkundla yeBarber Fields kanye leNational Sports eseHarare. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuselwe bekhuluma ngesikhathi kuzokhangelwa umsebenzi osuqhutshwe enkundleni eBarber Fields phambilini kokuba inkundla izohlolwa nginyanga kanhlangula ngabe first instance body.
Te sibe lapha emagumbeni eBarber Stadium ngoBulawayo sizobona ukuthi iBarber Fields kune sokulungisiwa. Ngokwazi kwenu iCAF ike yabuya inyanga eziphelileyo izokhangelisisa ukuthi kuyini okungenziwa ukuze iBarber Fields ilungisiswe esithi ngesikhiwa ibe nama standards okumele kube khona kuma stadium. So lapha sithi ngesilungu preliminary inspection. Inspection nje esaqalisa ukuthi sibone ukuyini olungisiwe, ukuthi singabatshethi bakwenze. Sizabuya ekuqaliseni kwanhlangula sesitshaya inspection sesilele team ye first instance sport.
Izinto okumele zilungiswe ukuze inkundla yeBarber Fields ivunyelwe ukudlalelwa imidlalo yezinga laphezulu ngezigoqela ukuba utshani enkundleni kumele kuhlale buluhlaza tshoko, amakamelo okutshintshela abadlali kumele aqheliswe, indawo ezihlala intatheli zindaba kumele zilungiswe ukuthi lamasango okungena ngawo izibukele kumele abe ngawo igesi. Ugwesela uthi umsebenzi wokulungisisa lokhu sukuwaphazamiswa yikuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19.
Siphazamise umkhuhlane lo osusihlasele icoronavirus. Umsebenzi wasufuza ukuthi ube uqedile ngesikhathi. Khonoku labe CAF sangatshela ukuthi labona umkhuhlane losumemethekile uzuhlaselile lo mkhuhlane. Kodwa sizazama ukuthi silungisise.
Ngemva kokuhlolwa kwenkundla eBarber Fields kanye leNational Sports okuzaqhutshwa ekuqaleni kwenyanga kanhlangula, abenhlanganiso yeZifa bazabhalela abenhlanganiso yeCAF bebanxusa ukuba bazozibonela lezo nkundla ukuze batsho ukuba sezilungile loba hatshi ukudlalelwa imidlalo yezinga laphezulu. Okwakathesi zombili lezo nkundla zivunyelwe ukuba kungadlalelwa kuzo imidlalo yamaqembu abasakhulayo kanye leqembu labesifazane elama Mighty Warriors. Phambilini kokuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19, iqembu lama-Warriors bekumele lidlalele imidlalo yalo yangekhaya emazweni angomakhelwane ngoba inkundla zakuleli zitholakala ezingekho esimeni yesihle. Ngiyimele iStudio 7 ngokuBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namhlanje yaqhutshwa umoya uthandaza Nkosi yami, ngiyacela mani kanye nawe Nkosi,
kanye nawe,
kanye
nawe Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
mangihambe
mihla
yonke,
kanye nawe Nkosi,
angifune,
angifune yami ndlela belintando
yangihambe,
mangihambe mina
wonke,
kanye nawe Nkosi,
kanye nawe,
kanye
nawe Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
mangihambe,
mangihambe mina kanye nawe Nkosi,
angifisi,
angifisi yoni mfuyo, ize kimi Nkosi
yangicebile,
ngicebile hela khulu,
nxa
ukimi Nkosi,
angifisi,
angifisi yoni mfuyo.
Isikhathi sethu kasavumi balaleli ukuba siqhubekele phambili kodwa singakaligqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Unobhala wogatsha lwezempilakahle umnumzana Nick Mangwana ubike ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ukuba inani lasebetholakele bele gciwane le-COVID-19 seliqonge ngokuphethwe kabili kulela izuma laya kwabedlula ikhulu 132. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.